Mutauriro wabachamisa Dr. Ngulule Koswanda vauza vatorive na ukuti chikwata ichi chitange chichitungamirirwa negwetari nemukurumbira munyika Advocate Tavani Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vati ivo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU-PF. Vasivanda vati chikwata ichi chitange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvisina kumira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna President Chamisa kuti aiwa pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti tinofanirwa kutora danho rakaita serino. President vari kuti panguva dzese vachaurirana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza Manyame Residents Association vaMavelas Kumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika, asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuro edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu pa-local government level, even woku-central government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu. Saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsvapa nezvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji yainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vashange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welsh Mincube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.